andifunge kuti inyaya inga inyaya yakabvira kutaurwa vasati vatombove prime minister vakaita president. Vanhu vari kutaura nyaya imwe cheteyo. Ndikafunga kuti nyaya inoda kutaurwa ndeyekuti hatingadibhete kuti vakura, hazvisina mubvunzo izvezvo zvekuti kuti havana kukura. Haasi makore kuti unodhibheta, ndeye munhu mukuru. Asi munhu mukuru akasimba. Hatingamboswera tichiwesta nguva yekuti havakadonha, vakatadza kutsika pamasteps vachiburuka mundege. President Obama vakadonha, mai Hillary Clinton vakadonha, vana George Bush senior vese vaidonha. Iwo mazuva apera aya prime minister wekuAustralia Miss Gillard akadonha kuIndia. Saka haisi nyaya yekuti tingatizvo munhu awandirwa aita sei, nekuti havasiyo vanoita basa iroro rega. Ngatitarisei urongwa hunenge huripo, nekuti vanhu veAfrica malead mapresident ese ari 54 vakavasarudza kuti vange vari chairman kubva musi wa 24 January 2015 kusvika 24 January 2016. Havasi mapenzi vanhu ivavo. Saka zvekudonha hatingambotora munhu wese, ukatadza kutsika unodonha. Ndo nyaya iripo. Asi basa guru nderekuti vakaona kuti experience yavainayo yakakosha.
Vamashiripindaiwo tinzwa.
Zvataurwa izvo hazvina hazvo kuipa kuti nevamwe vatungamiri vakapunzika. Chinoshamisa ndechekuti hongu avo vamwe vakapunzika vedzimwe nyika havana kuti dzimai mapikicha iwayo sezvakaitwa navamugabe oro zvakaitwa nevanhu vanochengetedza vamugabe vesecurity vavo. Totarisa zvekare pakuti vamugabe vapunzika kunyanya nekuti vari kuonekwa semunhu achembera uyezve munhu agara achivigiridzwa utano hwake huchinyebwa kunzi vakasimba vakazoita sei. Vakasimba ivo vazoratidza pakupunzika apa kuti havana kusimba. Nazvino tiri kungonzwa hunyerekupe hwekuti vachadzokera zvekare kuSingapore kwavakabva mwedzi wakapera kuti vandorapiwa zvekare. Zvichabuda pachena kana vaenda. Saka tiri kutaura apa pakufumurwa kuri kuitwa apa, kufumurwa kwekunyepa nekugara vanhu veZANU PF vachida kuratidza vamugabe kuti mutungamiri ari kuziva zvaari kuita. Hongu vamwe avo vanopunzika, hongu vanopunzika asi vachitungamira nyika dzavo. Vamugabe vari kupunzika asi vachikanya nyika yaparara.
Dr. Matonga, munoti kudii?
Handiswere ndichidhibheta nawo yemakore avamugabe, anozivikanwa nemunhu wese. Ndo zvinhu zviri pachena zvokuti unongoendawo paindaneti wono Google Wikipedia woratidzwa kuti 91 makore emunhu akakwegura. Iyo haisi nyaya iyo. Isu zvataa kutongotarisa vakavhoterwa nevanhu, hazvisi kuchinja izvozvo. Unless pane chimwe chatoitika kuti paitwa urwere hwakanyanyisa havachakwanisa pfungwa dzavo, hazvichakwanisa kushanda. Pane zvaitika, pane zvakanyorwa mubumbiro remutemo, ndivo vatinenge tinavo kusvika 2018.
Vamashiri, Dr. Matonga vari kuti vamugabe vakavhoterwa nevanhu, nekudaro kupedzera hoko padehwe retsindi kuti vanhu vaswere vachitaura kuti ngavasiye chigaro.
Vamugabe kusarudzwa kwavo tikatanga kutaura neizvozvo, nyaya yacho tingatosvika pakati peusiku tichingotaura tichiitirana nharo. Zvinozivikanwa nenyika dzepasi pose kuti kusarudzwa kwavamugabe kwagara kuine kwagara kuri kwegakava. Tikange tichitaura
kusarudzwamashiri mataura zvedevelopment kwete zvemaelections. Maelections akapera, taurai zvamunoda kuti zvinge zvichiitwa nehurumende iripo.